very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, June 14th, 2017. And this is Live Talk Diaspora Forum. I'm Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on Live Talk, we are talking about the alleged persecution of Zimbabweans in the diaspora.
The Parliamentary Portfolio Committee on Foreign Affairs says it is worried by the ill treatment of Zimbabweans by South African and Botswana authorities and is set to engage them over the issue.
The committee says cross-border traders are the worst affected, and as a result, they will engage the neighboring countries' embassies next week to discuss how the issue of abuse can be tackled.
The committee also raised the issue of students who are studying in Cyprus, where some of them are alleged to be in prison over some cases that they allegedly committed during their stay there. So to join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 13860 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
And so tonight we want to hear your views on the alleged persecution of Zimbabweans in the neighboring countries and also in the diaspora, wherever they are out there who are facing hardships that the authorities may have perpetuated. So phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back. The number again, 001-202-619-2077.
Yebo kambezu lukandaba mthwakazi omuhle siyadibana njalo kuhlelo Live Talk Diaspora Forum. Sixoxa ke lamhlanje ngodaba lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe okuthiwa khona ziphethwe luklubhu yiziphathamandla zamazwe achiyeneyo. Yikho ke lamhlanje ke sifuna sixoxisane ngodaba lolu. Siyabona ukubana ke kule komiti edalele iparlamente ebona ngezobudlelwano bamanye leZimbabwe lamanye amazwe. Ikomiti le ithi yona isihlele ukuthi iyekhulumisana lama embassies aseZimbabwe abacabangela ukuthi khona kulezizalwane zeZimbabwe ezihlukunyezwayo. Sokwakathesi ngibona ungani bathi bona kakhulu kazi abaseBotswana leSouth Africa yiba bayaqala ngabo, kodwa ke siyazi ukubana kwamanye amazwe la ufana labo Netherlands, Australia, kungakuse America, kungakungapi lakho, sizwa kuthiwa kulezizalwane zeZimbabwe eziphethwe kalu klubhu. Yikho ke lamhlanje sifuna ukuthi sixoxisane ngakho, lisitshele ke lapho elingali khona lana liseZimbabwe liyavunyelwa ukuphathisa kuhlelo. Jonga
ndizvozvo nhasi vateereri nevatariri muchirongwa chedu cheDiaspora Forum chatinokurukura zviri kusangana nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika. Tiri kutarisa nezvenyaya yakasimudzwa nekomiti yeparamende inoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika pamusoro pekwavanoti kubatwa nekunze kweruoko kwezvizvarwa zveZimbabwe zvikuru zvinenge zvichipinda muSouth Africa neBotswana. Tamboita hurukuro nasachigaro wekomiti vaKindness Paradza vanomirira makonde muparamende vari nhengo yeZANU PF vachiti paborder apo pamugano weZimbabwe neSouth Africa vanhu vanobatwa zvisina kunaka ipapo pavanenge vachipinda muSouth Africa. Zvimwe chete zvichiitikawo kumugano weBotswana neZimbabwe, vanhu vanobatwa zvakaipa. Vasimudzewo nyaya yekuti kuna vana vechikoro vari kuCyprus vari kubatwawo zvakaipa ikoko kwavari. Zvikuru kana mumabasa mwanenge vachishanda, zvekuti vamwe vevana ava vatori musungwa pane ino nguva iko kuCyprus. Kwoitawo nyaya Chris yemombe dzeZimbabwe dzinonzi dzakadzabiwa nevanhu vari muBotswana. Zvizvarwa zveZimbabwe zvikateera mombe idzodzo nemapurisa emuZimbabwe vakakwanisa kuwana mombe dzavo kuti dziri papi. Munguva yekukakavadzana kuti vanga vachidzoserwa mombe dzavo, mombe idzodzo dzinonzi dzakapfurwa asi hapana zvati zvaitwa. Saka vaparadza vati komiti yavo Yakachitsa nyai kumutewedzeri womutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa uye vari kurongawo kuita misangano nevamiriri vemizinda yeSouth Africa neBotswana vari muZimbabwe. Vachiti vakatoita musangano nevamiriri vemuzinda weTurkey vanoendawo vanomirira Cyprus muZimbabwe vachikurukurawo nenyaya yekusabatwa zvakanaka kwevana vechikoro vari kuCyprus. Saka nyaya yatiri kutarisa hatisi kutarisa nyika nhatu idzo kana ina dzatataura nezvadzo. Aiwa, kwese kwamuri vana veZimbabwe kunze kwenyika, tiudzeiwo kuti imi muri kubatwawo sei kwamuri ikoko. Zvinopawo mukana kuti komitiyo yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika inge ichigadzirisawo matambudziko iwayo. Ngatiregei kungonyarara mune matambudziko. Ngatitaurei, mwana asingacheme anofira mubereko. Chris.
Yes, sir, Jonga, I understand we have our first guest. It's a very famous journalist. I take this opportunity to thank him. He's the one that introduced me to journalism. Mr. Kindness Paratsa, welcome to the show.
Thank you, thank you. How are you there in Washington?
No, I'm okay, I'm okay. How are you doing?
No, we're okay here, Gibbs. We're okay.
Yes, yes. It's Chris, Mr. Paratsa, Kande, not Gibbs.
Oh, Chris, okay. Okay, Chris.
Yes, yes. How are you doing there?
No, we're okay, we're okay. We're busy.
Yes. Yeah. Can you set the scene for us and tell us exactly why you have decided to tackle this issue of Zimbabweans who are being ill-treated?
You know, Chris, the Parliamentary Portfolio Committee on Foreign Affairs, it's our mandate as Parliament to represent the Zimbabweans wherever they are. So as Foreign Affairs Committee, this is our mandate to make sure that our Zimbabweans who are abroad, who are in the diaspora, are well looked after. In other words, their interests, we take care of their interests, although we are here at home. This is why the government has embassies across the globe. We have about 42 to 45 outposts, which are there. 40 of them are fully fledged embassies, and about five of them are sort of they are not a fully fledged embassies. So our committee is looking into this after we received a lot of complaints from travelers to South Africa, travelers to Botswana, and recently our students who are in Cyprus, rather, we've received also complaints from parents. And as your committee, we are doing whatever we can to make sure that our Zimbabweans who are traveling for shopping, who are doing business in South Africa, in Botswana, or who are staying in South Africa, Botswana, or any other country around the world, we really have to make sure that their interests are well looked after.
Okay, thank you so much. But is there any reason? Do you have any reasons why this could be happening to Zimbabweans?
You see, last week we were in Brightbridge, and we had an opportunity of meeting the immigration officials on the South African side. And they were saying, you know, they changed because they'd seen us, they changed. They said, please, if that was happening, if the Zimbabweans were being harassed and so forth, we are going to change that, and we are going to have some training of the immigration officers in customer care and so forth. And same in Plumtree, also visited Plumtree, and it's worse on the Botswana side because our people, they are being harassed and so forth. And we've also approached our government, the Minister of Foreign Affairs, to make sure that he talks to his counterpart in South Africa and in Botswana. And we've upgraded even our concern to approach the Vice President, Emmerson Mnangagwa, about this. And I'm sure from there, he will also upgrade it to head of state level if this thing continues. Because you remember, I think you've heard recently that around Bulilima Mangwe, Madambu's area, there were cattle which had sort of stolen, and they went into Botswana, driven into Botswana. And when their owners tried to go and recover those cattle, together with our Zimbabwean Republic police, accompanied by our police here, while they were negotiating there, the Botswana authorities, the Botswana police, they shot all these cattle, 51 of them. And their owners, they lost. And some of them actually were even accused of allowing their cattle to stray into Botswana. So these are the issues we are dealing with right now in my community.
Yaiwa muri kuita basa rakakura. Zvinofadza zvikuru kuti vana veZimbabwe vari kunze kwenyika tinzwo kuti aiwa kune vari kutifunga, nokuti kazhinji tine chingofunga kuti hanzi kusina mai hakuendwe. Zvino zvamuri kuita ibasa rakakura. Asi matambudziko mazhinji tichitarisawo dzimwe nyika anenge achikonzerwawo iwo nyika idzo dzichipomera vana veZimbabwe mhosva. Muri kumbowanawo here mukana wokukurukurawo kunyaya idzodzo?
Tiri kudzikurukura nyaya idzodzo. Hatirambi kuti kune dzimwe nyanya pakati pedu dzinokonzera mhirizhonga mhosva dzinoba dzinoita sei kazhinji kunyaya kuSouth Africa nekuTurkey nezvimwe zvekuCyprus kune vana vechikoro. Tine 4,800 vana vechikoro vari kumayunivhesiti ari kuCyprus. And vamwe vacho vakatosungwa, vatatu vacho vari mumajeri, umwe wacho akatopiwa makore 7 manomwe ari mujeri nekuti aitengesa zvinodhaka, akawanikwa achitengesa zvinodhaka. Tine vamwe vari kupinda mumasupermarket vachiba. Tine vamwe vechisikana vari kuita zvechifambi. Tine vamwe vechisikana futi vaakutororwa, hanzi nemanigerians nemaghanaians ikoko. And vamwe vanotori nevana asi vakanzi vabereki vavo vachiti vana vari kuchikoro, vamwe vakutogara nezvikomba ikoko. Saka hatirambi kuti pane zvakadaro, asi vazhinji ngatimbotora avo vari kuenda kuSouth Africa kunotenga zvinhu pamesinga paya pa iye zvino pabudirira nenyaya yekuti yemari iri kubva kuZimbabwe. PaFundistown pabudirira nenyaya inobva kuZimbabwe. Tine maZimbabweans futi ari muSouth Africa ari kusenza zvakanaka, ari pamabasa ari pamusorosoro, ende ari kubatsira ikonomi yeSouth Africa kuti ifambe. Tine maZimbabweans ari kune nyika dzakasiyana-siyana dziri kuBotswana dzavari kutosenza mabasa ari pamusoro ari kuita kuti nyika idzodzo dzifambe. Asi tinoona vanhu ivava vachiona fanika vanhu vedu isu muno muZimbabwe vari kutambura zvikuru, ari kana kuti matsoti kana kuti chii, haungazwisisi zvinoitika ipapo.
Thank you so much, Mr. Paratsaket. Could you please stay on the line? We note that in your report you say that the cross borders are facing the worst problems. And so to help us discuss that issue, we have Mr. Dennis Juru of the Zimbabwe
International Cross Border Traders Association.
There you go. Mr. Juru, welcome.
Good evening, Chris. Good evening, Jonga and your listeners.
Thank you so much. Good evening. So can you give us a background of how these cross-borders are said to be facing abuse, especially from South Africa, where you are?
Yeah, we are having a problem as Zimbabweans. You know, if you look at Zimbabwe, I think we are educated as Zimbabweans. That's the first thing. And people from outside the country, they are jealous of that. And, you know, they are not happy with the way, you know, Zimbabweans are treated by their employers, because they are treated well since they know what they do. But if I go back to our government, we are not happy with what our government is, the way the government is treating Zimbabweans. We start from the border when you are leaving Zimbabwe. Let's take, for example, at Bedbridge Border Post. The way we get treated as foreigners, as Zimbabweans staying outside Zimbabwe, it's very, very unfair. You find that, you know, just to go to Zimbabwe with your car, the requirements, I mean, to cross to Zimbabwe with your car, you know, it's very, very difficult to go to Zimbabwe with your car as compared to going with your car to other countries. When you're going with a South African reg vehicle to Botswana, you find that you only, you are required to have a gate pass, of which a gate pass is something you get from the counter. You stand your passport and then you get your gate pass. If you go to the South African side as well, you find that it's very, very difficult for Zimbabweans to stamp their passports at the South African side. If a Zimbabwean wants more than 2 weeks, you know, they have to bribe. I had a meeting with the guy who is in charge. I can't, I mean, say his name on air. I had a meeting with him complaining about how Zimbabweans are treated when they want days to stay in South Africa. You know, for someone to have a month, 2 weeks and above, you know, they have to pay bribe at the South African side. Of course, there are some Zimbabweans who are criminal. Of course, you know, we can't be a country of good people only. But you find that the way we are treated, it starts from home, the way our government is treating us as Zimbabweans, as Zimbabweans in the diaspora.
Your response, Mr. Paradza?
Yeah, just to tell you that... You know, there is now a government has a shift now towards the ease of doing business, and also the promotion of regional trade and regional integration, and that is our focus as my committee. And as I was saying, last week we were at Bybridge, and we had meetings with the Zimra board, we had meetings with immigration authorities discussing about all.
Hello.
No, I think we've lost. We've lost Mr. Paradza. Honorable Paradza. We'll try to reconnect his line, but tomboti kuna vajuru imiwo zvenyu se sangano muri kutambira sei basa riri kubatwa nayo committee ye paramende.
Wongu ingave iri kubata basa committee ya va Paradza ya Honorable Paradza. Afrika na isati ya burita zvinhu zvatinoona zviri mumaoko hatinganyanya kuirumbidza zvikurusa nekuti matambudziko tagara tichingosangana nawo tichiri kungwasangana nawo sevana veZimbabwe vanogara kunze kwenyika. As long as tichiri kunzi kana usina permit yekunze kwenyika upinde nemota yekunze kwenyika muZimbabwe havasati vatanga kusenza. As long as kana uchinge usina kubhadhara bribe pa border haukwanisi kubatsirwa nekukurumidza havasati vatanga kusenza. As long as maZimbabweans asati akupihwa mazuva avanoda pasina kubhadhara kupinda kunze kwenyika ngave kuSouth Africa kana kuBotswana havasati vatanga kusenza. As long as kuchine maagents ehurumende kumayunivhesities akaita seMonash, you find kuti paMonash University hapasi safe for mastudents anobva kuZimbabwe. Unowanikwa kuriwo kuti kune maagents ehurumende ari ipapo, pane maCIO, pane chii. Saka as long as zvese izvo zvichiri kuwanika, vaParadza havasati vatanga basa ravo.
Ramba yanyu muri parunhare, tinotarisira kuti tinovadzosa pachirongwa nhare yavo yakanga yangobudirira. Iye zvino tombonzwa kuna mukoma Wayne vari muSouth Africa. Mukoma Wayne, makadi?
Maswera tiziviraiti zvedu.
Aiwa, taswera. Tiri kukurukura nenyaya iyoyi yekubatwa kwezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika nemabasa ari kubatwawo nekomiti inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika ekuedza kuti vana veZimbabwe vabatwe zvakanaka kuburikidza nekuengeja kana kuita hurukuro nenyika dzine vana veZimbabwe ivavo. Tipeiwo pfungwa dzenyu.
Ya komiti ndingati zvedu ungaisanyanya zvaya kuzomhanya sei, because vana veZimbabwe vacho vari kunze kwenyika kuzosanganisira isusu ka matambudziko mazhinji tikanasakuzvitarisa ka anotokonzerwa ngemaZimbabwe, totora ichibva kuno kuZimbabwe ka kuno kuSouth Africa ka panotoshungurudzwa munhu Bailey Bridge kutanga paZimura mwacho ndomunhu unokona kutorusa gudzi dzavo ngeZimura government yeZimbabwe. Renge Bailey Bridge nanhasi marenge kuZimbabwe anogara mahuri South African marenge saacho ari safe and clean, but iwo uchitobva kuno kuSouth Africa unokona kutosvika kumba usina zvinhu mahwindi Zimbabwe itori worse than South Africa. So tinoti avo vakamhanya kuti government olevhuka zvinokona kutosimudza dzimwe mhepo dzaidzo kutotika chitori kuno kwacho zvinotozoshata wese. But nyaya zhinji ngavakatogadzira kunyanya kuZimbabwe ikoko. For example, kana pambare paya travel inoshungurudzwa ichidzakani mabhegi ayo asiwo vanonga vachitoda kupedza mari vachida kuti togadzisa maZimbabwe ari kunze vachikorera kugadzisa imwe muZimbabwe macho. And kuno futi namba yedu kuno tinoya takawanda ngekuda mabasa saka zvizhinji zvazvo ka zvekunde kwenyika ngavasenyanya umhanya vagadzise zvinhu zvemunyika kodzero dzevanhu tiri muZimbabwe ka vanhu vanotoshungurudzwa ngemaelections kuti why uchivhotera party yaunoda ngegovernment yacho inotungamirwa ndivo vana Mugabe saka komiti yekumira zvekunde kwenyika ngavatorinyanya kutoita mone ngezvemunyika macho. Because maruzevo vanhu vanotourayiwa ngenyaya yekuvhota X kuvhotera kana MDC. Apa pano mazimesina pana patori bad ngemaZimbabwe anotonyanya kutenderwa. Totodai South Africa yacho yaita wipe out mahwinde ese anopairuta eZimbabwe. Kutooparita eSouth Africa. Because maZimbabwe akajaira kutsinya ende ndo anongoita kutsinye kuitira vamwe vavo. So zvimura ndiyo itori dangerous. Government South Africa inongokutendera uchienda nezvinhu zvaunoda zvemari yako asi pazimura zvinosara. Ndadoti ngavasanyanyawo kuzochiti zvepfunze magovernment acho anogona kuti tokai kunyika kwenyu moita sei ino hakuna mabasa hakuna chii saka mari maalawensi yonai kuda kuenda kutaura nemaembasi wati ka ngavagadzise zvedomestic mahwindi abve mumaringu nezimura yacho izive kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvichishanda uku hazvingaitirwi dhuti saka ndizvo zvatiri kuda izvozvo.
Tinotarisira kuti tiri kukwanisa kunge vachidzoka parunhare honarebho rakatimunzwa. Honarebho Paradza, ndofunga nhare yavo haisati yakwanisa kudzoka kuti tinge tichivadzosa pachirongwa kuti vange vachizvipindurira. Asi tinodavira kuti chichemo chenyu, chichemo chinonzwikwa mukoma wenyu.
Ngavasatomhanyira zvavo kunana Zuma nana Khama vari kutotendera kuti maZimbabwe acho tichoshanda. Otherwise ka tingatotengesa airtime tichitobva kuno nezvinhu zvatashanda zvinosara pazimura kana ringi yebed bridge. Maringi eZimbabwe acho anoda kuti ane kodzero anoda yachiita mahwindi nanhasi nyika yakaso ine independence. Hwindi munhu unoruza goods dzako nemari yako unobirwa ngemaZimbabwe wati aZimbabwe side bed bridge yairi dangerous ya pambari musika munotopaziya tichida kuenda kure exemplary graphic bari musika munhu unoruza bhegi but nyika ine mapurisa. Me muno metiri muno muendeve hapana ringe unobirwa bhegi unotosiira vanotengesa vachitoiona and havana zvekuchaja mari. Satoti zvinhu zvavo zvekodzerezvo ka ngavagadzirise munyika mwedu imomo kunyanya gavumendinda ngavasada kutotarisa zvekunze takato tiri kutohwandawo saka vakada kuzototokonya vanototi hano fakofudzokai saka ndizvozvo ngavatogadzirisa munyika imomo.
Aiwa maita basa mukoma, regai timbopa mukana
tichazodzoki kuno tichida mabasa totogara ndiko kwaikona kuti wasvikawo zvipaenda kusangano yezanupiefu kurayirwa zvezanupiefu havonyiye pakodzero kuti ndo vanotouraya vachionawo.
Thank you so much maita mukoma, regai titore mumwe muteereri. Chris tine vamwe vapinda pachirongwa.
Yes, lo mnumzana Ncube. Mnumzana Ncube, kunjani?
Ngaphila, kunjani ba?
Hayi, siyaphila. Mnumzana Ncube, wena useBotswana, ungasitshela ukuthi liphethwe njani ngapho? Sizwa kuthiwa yikho ukuthi ungaphambanisa ngapho, uyafaka imvubo eqolo la.
Hayi, angeke sibasole ngokuthi abantu laba balelizwe labo kale mthetho yabo abayifakayo ukuthi umuntu ophambanisayo wamfaka imvubo eqolo. Ikhetho lo wafakelanga thina, bazifakela bona. Thina yethethi abalandelizweni labo ngobuningi bethu saqalisa ukuona yikho kuzakhanya ingane abafana bakithi abathona besiyagatswa kakhulu ngale ngokuthi laba bethu bazama ukuphila kodwa igcine sekhula umthetho. Kodwa lo mthetho wafakelwa ngamazi lapho, wafakelwa bona abanikazi sawuthokozela ukhona.
Jonga, you know, this is quite interesting coming from Mr. Ncube. He says, you know, in Botswana they still can, you know, even...
They whip you.
So, Mr. Ncube, maybe if you can say that in English, what you just said about the caning, that, you know, it's not meant for Zimbabweans. Mr. Ncube?
Yes, sir.
Yes, I was saying that, could you maybe expand on what you are saying about, you know, Zimbabweans in Botswana and this problem that, you know, they face, especially, you know, corporal punishment, which, of course, in Zimbabwe, it's there, but only spared for juveniles. But in Botswana, oh, yes. Even the elderly people, can you just expand on what you say?
Yes, thank you very much. What I'm saying here in Botswana, this law, we found it here. It was gazetted in Parliament long back before our problems in Zimbabwe started. And this law was meant for Botswana, anyone aged below 40, now, when they find that you have committed a small crime that doesn't deserve you to go to prison, they give you 3/6. And when we came here, we came in large numbers. And what we did, because we were trying to make ends meet, we end up breaking the law, and we find that so many of us find ourselves getting whipped there. And now it appears like this law was meant for us, yet it was meant for Botswana.
Uh-huh. So what about what would you say about the treatment of Zimbabweans in Botswana?
What I would say, we have overstayed our welcome here. So I would not blame Botswana for whatever sentiments they are saying about us. For instance, when we came here, there was only one university in Botswana, and they needed us to work with them, to empower them. Now, as we speak, this country is boasting of 5 universities. It means every year they're churning out graduates that need jobs, and we are holding on to their jobs. So now it creates that animosity between us and them when they don't renew our permits because they want to make way for their own children. So there's pressure there. The politicians have got the pressure from the citizens. The citizens want the jobs, and they want jobs for their children. Yet at the top of government, they know that they need our expertise here and there. So what's happening now is they have no option but to make sure that they create jobs for their own people. Because as you know, when you run a country, you run it on elections and you want numbers. So the government does not want to lose elections because they are accommodating Zimbabwe. But as I said earlier on, that we have overstayed here. We thought by now things are fine at home. We should be going back home by now.
Mm-hmm. Okay, thank you so much. Can you keep holding, Jonga?
Vajuru, manzwa zviri kutaurwa na vanqube vari ku Botswana kuti zvisaro zveZimbabwe zvinenge zvabatwa zvichinzwa chikora mutemo ikoko zvinoyorohwa nembara matonya kana chamboko. Mutemo uyu vari kutsanangura kuti vakanga vakaisirwa kuti ndeve kutwasura zvisaro zveBotswana zvinenge zvachikorawo mutemo. Zvinova kubatanidzirwa nekumaZimbabwenzi. Munotiwo nekubatwa kuri kuitwa vana veZimbabwe kuBotswana ikoko?
No. Rakatanga riita dambudziko pakuyanana kwevana veZimbabwe nezvizvarwa zveBotswana. Ndofunga takabva tatopuwa masekunzi makwerekwere kana kuti ngongongo munyika yeBotswana. Asi tinoona kuti nekufamba kwenguva takafara chaizvo panguva pfupi yadarika iyi pandakashanyira nyika yeBotswana. Ndakasvikira kuko kuti maZimbabweans aakuyanana akugara pamwe chete nezvizvarwa zveBotswana, uye vaakuroora nekuroodzawo kuBotswana ikoko. Zvinhu zvaakufamba zvakanaka, vakatitambira. Kuti iyo nyaya yekurohwa iyi, yekurohwa neshamu, vanotora shamu vanodzicherera pasi kuBotswana. Zvinhu zvakagara zviringori kokunyika yavo. Vanotora shamu vodzicherera pasi, vadzicherera pasi, vane nguva yavano dzogara dziri pasi ikoko munhu ozorohwa kana achinge atongwa kwamambo. Sandi kuti munhu wese anongotora shamu orohwa munhu anenge akanganisa, but munhu anonotongwa kwamambo inyaya yakatonaka chaizvo, kuozi majeri avo haazozarawo chaizvo nedzimwe nyaya dzisina nematuro ese. Wanika munhu achinzi ari kuenda kujeri nenyaya dzisina nematuro ese. Unosvikira kuko kuti mitemo yagara ingoriko. Unowanika mitemo wakangoitawo sepublic drinking kuSouth Africa wakabviswa nepakati pakuti hangu achingozarawo majeri. Saka zvisi zvinhu zvekuti zvinenge zvichiitwa nekuda kwemaZimbabweans. But zvakadaro, maZimbabweans muno vanowanika vachienda vasina unyanzvi hwavainawo hwemabasa. Vanongoenda vachisundwa nekuda kwekutambura. Wozosvikira kuko kuti zvoni vanosikotambura vaikoko, vatambura vaakunze kwenyika
vanozwanikwa vachipara mhosva kana kuti vachishandiswa nevakaenda kokare. Kune vanhu vakanenge vakaenda kunze kwenyika idzi kare vanozoita basa rekutora maZimbabwezi aya anenge achitambura vaashandisa mabasa akaipa, mabasa yerobhari kana muSouth Africa, kuba kana kuri didididi vamwe vachiita zvechifambi, inyaya yekutambura kudzokera kumusha. Asi dai honorable Paradza vanga vari pamhepo kana kuti vari kundinzwa kwavari ikoko, ngavambofamba munyika yeSouth Africa vamboona mawandiro akaita maZimbabwezi kunyika yeSouth Africa, ngavamboona mawandiro akaita maZimbabwezi kunyika yeBotswana, vazvitore kuti dai kuri kuZimbabwe kwakazara maSouth Africans nenzira iyoyo kana maNigerians zvaivatorawo sei. KuZimbabwe kukanzi kuri kukanzi kuri kuridza macheso kunozara zvekuti unosheya kuti uri kuZimbabwe here kana kuti uri kuSouth Africa ndiri kunze kwenyika ari maZimbabwean ega. Saka iyo namba yevanhu iyoyo unowanika mbavha, kunowanikwa vafundisi, unowanikwa zvese, unowanika kuri kwokuti machechi EFM, hakuna location isina chechi EFM muSouth Africa ichizara nemaZimbabweans. Zvino hautitanzwisa kuti hamaforeiners here munomu kana kuti rwatoo rudzi, nekuti mawandiro edu haana kumira zvakanaka. Ukatasa kana chechi ipi ingave chechi ipi yekuZimbabwe yaamo muSouth Africa, yaako kuBotswana, and chechi iyoyo mune musina kana munhu weBotswana ari imomo, mune musina kana munhu weSouth Africa ari ikoko. Unowana mumabasa munongozviziva kuti Zimbabwe pahuman resources yakapfuma mabasa, unowana varingori maZimbabweans ega. Handioni kuti inini semunhu wekuZimbabwe ndaizozvitambira kuwanika munyika yedu yeZimbabwe kambani ine maNigerians chete pasina kana maZimbabwe naripo. Unowanikwa kapangava ringanzi bhawa rine ritonzi rakangozara maZimbabweans, hapana kana munhu wenyika iyoyo ari imomo. Handifungodzi ngazvitambire. Saka ngavambogadzirisa zvinhu zvekuZimbabwe, kana vapedza kugadzirisa zvinhu zveZimbabwe vosvika pabhodha vogadzirisa kuZimbabwean side kuti vanhu vasatorerwe mari kana nemaCID papa yekuti ungotsvagirwa kuti kumhosva tisane basa rese iti kukunzi TIP yako yakazodai yakazozvakazodai zvikazodai. Vabvumidzi vanhu veZimbabwe kana vachiuya nepfuma dzavo vauye navo zvepachena pasina kudzvanyirirana, pasina kurambidzana kana kudii, zvinhu zvinofamba. Kana tabva ipapo vochizouya kunze kwenyika vochizotaura kuti zvona badai mabatawo vana vedu zvakanaka sezvizvi sezvizvi.
Maita basa vajuru, rambai muri parunare. Welcome back honorable Paradza. Nare dzanga dzichimboti netsei. Ndisati ndakupai mukana wekuti mupindure honorable Paradza zvataurwa navajuru. Regai ndingoverenga zvanyorwa nevateereri vedu vaviri vatatu pashona Facebook page yedu. Wekutanga Misheki Chimusipu hanzi, "It's surprising kuti vanoda kuenda kunyika dzakatikomberedza. Iwo vana vedu vakatotiza kushungurudzwa neutongi hwava Mugabe nehurumende yavo. Nyaya yavo ngavatange vaenda kuna vaMugabe vovaudza kuti utongi hwavo ndohuri kutishungurudza vana veZimbabwe." Kouya mukoma anzi Flex Luxman Dasha, "Kandiro kanoenda kunobva kamwe. Manje kana usina chako hapana anokuteerera. Kutaurirana hakupedzi chinhu. Chinodikwa kutaurirana pachedu togadzirisa nyika yedu pachedu, torega kuenda kunopema kwevamwe." Kouya Fortunate Chademoyo, hanzi, "Ini ndinobva ndatadza kuzvinzwisisa. Ko kuzotanga vataurirana nedzimwe nyika kuti dzibate zvizvarwa zvemuno nemukati memaoko zvinoita here vasingatange vataurirana muhurumende yemuno macho pachavo kuti vatibate nemukati memaoko, vorega kutibira nekutishungurudza kuti nekuti nyima marights edu muno." Honorable Paradza, ndiyo nyaya iri kutaurwa zvimwe chete navajuru kuti tangai magadzirisa mamiriro ezvinhu munyika mozoti mwoenda kunze. Pindura izvenyu.
Aiwa, izvo zvinodzikamwa kuti pane zvakawanda zviri kunoita munyika muno zvichikonzerwa nemasanctions. Izvo zvinodzikamwa. Asi tiri kuti haungafanirwe zvekutiza nyika yako nekuti waneteka warara nenjara waita sei. Isu vakauya nenyika vakaenda kunorwira hondo, vairara musango 7 years, munhu ari musango achirara musango achitirwira rusununguko, ndokutambudzika kwavakaita. Vasunungura nyika, avo vasunungurwa vakangorara nenzara, nhasi mangwana anzi Zimbabwe haichaita, ndaakumhanya ndaakuita sei, vaMugabe vaipa, vaMugabe vaita sei. Aiwaka, tiri kuti kana muchiti vaMugabe vatadza kutonga kana kuti vaita sei, ko handiti constitution yedu yakanaka chaizvo? Ine kubvira 1980 vaMugabe vaishevedzera ma elections every 5 years. Saka ini kana maona kuti hamusi kuda vamugabe ko endeka munovota musavavoteraka. Asi chinonetsa ndechekuti vazhinji maZimbabweans ari muno anovhotera vamugabe. Isu tese tinovhotera vamugabe, vamugabe vachihwina vachidzoka. Asi ngatichibatanai tese tichiona kuti taumba nyika. Dambudziko ratinaro muno muZimbabwe nderekuti umwe anenge achitonzera kwake, umwe achitonzera kwake, umwe achitonzera kwake. Kana takadaro hapana chinoshanda. Fanika kwavari kunyika dzavari vanhu vese ava kwavari kutende kwavari ikoko kwavari kuti tiri kugara zvakanaka tiriita sei. Kunotori vanhu maopponchens ariko neruling party zvinenge zvichifamba pamwe chete because nothing beats kuti you are Zimbabwe nationalism kuti uri muZimbabweni. Wherever kwauri kuenda asi unodzoka chete kumusha uri muZimbabweni. Saka ngatibatanei kuno kumusha tofamba nechinhu chimwe chete. Kwete kuti hurumende inoti iri kuda zvakati zvakati, iri kuita maprogramu zvakati, kongoita vamwe anongoopoza chete, anongoopoza chete. Tinozviona muparlamendi matiriumu kukaita bumbiro remutemo rakanaka, mutemo chavo ukauya, bill rikauya rakanaka, MDC inongoopoza chete. Asi yozozviona kumberi kuti hanzi ndopaziri kuti tiri maopozi yetoiza paziri kuopoza. Aiwaka hatidaro, hativake nyika. Saka ndinoti inini ngatitange. Yes, I agree kuti charity begins at home. Uyai pane zvimwe zvinotadzikawo, asi ngatizvigadzirisei tese tiri muno munyika.
Thank you so much, Honorable Paradza. Do stay on the line, Chris.
Yes, let's go back to Mr. Ncube. I'm sure you were following what the Honorable Mr. Paradza was saying. He's a member of the Parliamentary Portfolio on Foreign Relations.
Yes, I've been following the argument here.
Yes, so they are making some initiatives, you know, to address this situation. What do you make of their effort?
It's quite a long story. And I don't think we can be able to go through this whole story, why people are outside the country. But I've got questions for them. If people were to go home like now, in South Africa, we know we've got something like a million people, 500,000 people in Botswana. If all those people were to go home now, is the country able to provide jobs for all those people? Number one. Number two, is the country able to sustain the demand of food supplies? Is the country able to provide accommodation, decent accommodation, for the people that are coming, level of accommodation that they are enjoying in these outside countries? So what we are saying in a nutshell, when we're asking them to sort out the mess, we're saying when we were in Zimbabwe, we used to have jobs, we had insurance policies, we had bank accounts that were functioning, which we are enjoying outside the country. So we don't want people to start saying we used to have a better Rhodesia than Zimbabwe. No, we're not. We don't want to go there. All we're saying is let Zimbabwe go back to what they fought for, a free country that will have people enjoying all the benefits of independence. But as we speak now, I'm more independent here than when I go back home. I'm more free here than when I go back home. Because when I walk here and talk and discuss, I don't look behind my back and wonder who is following me, who is listening to the conversation. But in Zimbabwe, I know I shouldn't even talk anything. All I should be talking about is maybe soccer between small teams. I can't even talk between Highlanders and Dynamos because someone will misinterpret that. So what we are saying is all of us want to come back home. We've overstayed our welcome, like I said. But we want to find a country that is functioning. We don't want to go there and add numbers to criminals. We don't want to go there and start striking and going in the streets. We are saying that is a thing of the past. People should not be in the streets now. People should be sitting in round tables and rebuilding what has been destroyed over the 37 years that the current regime has been destroying. So we don't want to go to the pros and cons of what happened because this will take us a long day. Some of us, from the age of 15, we've never enjoyed that independence. We've been harassed. We've lived from town to town, tried our best to build the country. But at the moment, we find that we cannot take it anymore. Mm. So what I'm asking is, if we go back home now, what exactly that we are going to find in place for us. If we go and present ourselves and say, okay, we are here, 2 million people of us, we have come back. How do we get there? But they will say, okay, guys, let's rebuild. You go that way, you do this way. Let's have the farms working. Let's have the factories open. Let's have the banks functioning. Let's have everything going. Those are the main things that need to be put in place.
Mm-hmm. Thank you so much, Mr. Ncube. I know Mr. Paradza mentioned sanctions, but anyway, let's go to Mazwi. We have another guest, Jonga Mazwi Ndlovu from South Africa. Welcome to the show, Mazwi.
Hello, how are you?
Fine. Can you tell us from where you are and your experiences, what you have experienced as far as abuse of Zimbabweans is concerned down there in South Africa?
Abuse in South Africa, especially if you are a foreigner, is very painful. Especially when you go to AMA hospitals for a simple thing, ufuna a painkiller. The moment you find out you are a foreigner, the treatment is very different. I will tell you, Mina, I am married to a South African, and the times when I've taken my daughter there, when they've asked for my ID, when I've produced my ID, they'll be like, no, this child is a Zimbabwean. I have to bring a birth certificate for them to see, and the treatment becomes better after that. And the other thing that I am actually most worried about is not even me, but for all those people that have got their DZP permits expiring at the end of the year and with no way forward on what is going to happen to them. So after 2017, after this December 2017, I am thinking ukuthi kuzoba ne abuse enkulu from the policemen now knowing ukuthi half a million of Zimbabweans now don't have permits to, I don't know what is going to happen.
Oh, that's
that's a sad situation. Maybe tisataenda kuna mkoma kuna honorable Paradza tomonzwa kuna vajuru mukoma juru manzwa honorable vachitaura nyaya kuti kumusha zvinhu zviri kuoma nenyaya yema sanctions nezvimwe zvavataura munoti iwo
honorable Paradza ka nyaya kuti muramba mungotaurira nyaya yema sanctions ka iyo nyaya iyi ngatimboisiye paside timbosiye nyaya yema sanctions president tiri kuvanzwa vari kuamerica vari ku meeting yema ocean kuamerica kwa muguda wako kwako vakuti havabvumirwe ikoko hatisa kuti.
Oh, Mr. Juru?
Ndofunga nare yao inenge yaita dambudziko. I think listeners will bear with us. We are trying to bring back Mr. Juru. But meanwhile, we can hear from Honorable Paradza to respond on what Mr. Ncube and Ms. Sindlovu just said.
The problem we have with some of our Zimbabweans is that they don't want to accept reality. When we say we are under siege from the Americans, we are under siege from the British, they tend to deny that. But that is reality. This country is under sanctions. Things are not moving the way they are supposed to move because we are under sanctions. This country is not developing. This country is not, the economy has gone down because of sanctions. Before sanctions, things were tip-top here in Zimbabwe. We all know that. And for Mr. Ncube to say, to lie, that if you talk something, if you say something which is not, when you talk about Highlanders or Dynamos and so forth, somebody will be listening to a conversation. That's not true. This country is so free. Yeah? It's not true. Let's not lie. Let's not listen to social media. It's not right. We are under sanctions. That's it. And I said this very clearly that, okay, fine. You are saying President Mugabe has failed to run this country. Fine and good. Why are you running away? What is the democratic way of solving that? The democratic way of solving that is to go and vote him out. Are you able to do that? No. Because the majority of Zimbabweans they believe in President Mugabe. The majority of Zimbabweans, they know where we came from. The majority of Zimbabweans, they know where we are going. And the majority of Zimbabweans are here trying to make sure that we straighten up things, to make sure that we bust these sanctions. And that's exactly what we are doing. Let me give you an example. This year, the government introduced what we call command agriculture. And right now, Zimbabwe, we are not going to import. We even banned the importation of maize. There is going to be bumper harvest this year. And we've also introduced command livestock. The people in Matabeleland, the people in Midland, the people in Masvingo, the dry areas, they are so happy about this program. Right now, the Deputy Minister of Agriculture, who is in charge of livestock, Honorable Patricia, he is in Matabeleland right now. He has been to Midland. He is making sure that this program works out very well. And in terms of command agriculture, the Vice President, Emmerson Mnangagwa, is in charge of that. He has been assigned to do that by the President. So we are trying to revive our economy. You don't revive this economy by running away. No. We come back and let's all work together. You see, this is the message I have for our Zimbabwean, especially the sister who is down in South Africa. Just she's being abused there because she's a foreigner. You are not abused here. If we come here, if you are in Zimbabwe, you are not abused. You see, it's just like that. So please don't lie when you are there. Because people have been lying, the British are now know. That's why they're deporting a lot of Zimbabweans there. They have been lying to say, I'm being killed. Mugabe is killing us. Mugabe is killing us, which is a lie. This country is so free. This country is different from South Africa. Each and every hour or minute in South Africa, somebody is being raped, somebody is being murdered. And you are saying that South Africa is better than Zimbabwe. No, I don't agree. It's a lie.
Mm-hmm.
Yeah, maybe you can give Mr. Ndube the opportunity to.
You don't have
respond.
A caller?
Oh, yeah, we have Wasu from Mutare. Mkoma Wasu, kana baba Wasu magadiko?
Magadiko, Misharwa.
Ah, kuno Wasu anu Dakara.
Aiwa, ndeso. Nyayirukuna kiza, Misharwa.
Mpindaye, Misharwa, mdari
rutifu. Nyayirukuna kiza, ya Honorable Paraza. Honorable Paraza wari kuenda off topic. Isi tukuta wanyaye pa boda hapa. Mabatiru anu itwa. Now, tunaiti kadete ndeche kuti. To be realistic and practically related to South Africa ndeche kuti. When it comes to my holidays, guys, South Africa, they are the best. Kwa kuhendla ma Zimbabwe, alikumuda mnika maho. All right. Welcome to Zimbabwe. Baba, that's where there's a whole of nightmare. Kunika kwenu, tutanga kufungurujwa. Nituwa pala, tutanga kuripo, ni masoja, nika ripo. Baba, before what in immigration? We see what in immigration. Baba, those guys are disorganized. Chinaiti kamaje para Mr. Paraza. Kukumbila Mr. Paraza, mawana sanu rakanaka. But kamuru kutanga nako, akusiku wa Paraza. Kenda ini kumusha kwenu kunu? Matawa ndri kuita ndekutio.
Aywa.
Kwa buku Zimbabwe ndo
vunitambu. Wasu ndri kuira nini cha isu. Asi ndri kuti ini ndanga nchipindu au vanguari kunda. Wasu nda izwa nyayenyu. Nyayenyu ndye kuti. Taka katri paboda ya sune komiti yangu last week. Tishita ura nyayi. Tika taura nyemani wari kufamba. Wachitu uza izu ozo. Tika wataura ya kuti imi. Kuti tione kuti nekuti kwane policy the easy of doing business and we want regional trade.
Yes,
we want regional integration and atidi kuti kana vanhu vakauya muno mungoona kuti munhu wese imbabva kwete mukoona vanhu vanouya nepa border vachidiclare zvinhu zvavo zviri right kwete kuti vaita sei
vamunyikazi.
I agree with you, Watson.
Mr. Paraza, you are
100%
I could
put it in the same way. I could put it in the same way. I
could put it in the same way. I could put it in the same way. I could put it in the same way. I could put it in the same way. I could put it in the same way. I could put it in the same way. I could put it in the same way. kana ukaenda ku South African side kune masoja wese pamika anenge ari pa border kuchengetedza border ravo, asi masoja haana chokuita nevafambi. Izvi ukafamba zvakanaka kwaya zvakanaka. Izvi dambudziko riripo nderekuti kune ratinoti SI-64 statutory instrument 64 yekuti pane zvinhu zviripo ipapo zvakabhaniwa kuti hatidi kuti vanhu vauye nazvo, nekutoda kuti maindastry yedu emuno muZimbabwe abudirire. Zvinhu zvakafanana semafuta, zvakafanana nemagumbeze, zvakafanana notumwe tunhu. Toda kuti nyika dzedu dziri muno dzipinamini maindastry edu ari muno muZimbabwe abudirire, nekuti hatisi kuti chimweta Zimbabwe kuti te supermarket yekuti zvinhu zvose zvinongoimportwa isusu tichiexporta mari. Ndo zviripo. Tese ngatishande kuaaudirira. Tikada kutanga nekublemana kuti hei uyakazodai hazvichenze. Ngatichenze tese takatinaka chimwe kuti nyika yedu ibudirire.
Ndizvo zvakaparadza. Hazvisi kumbukana nemi chaitiritaura vaparadza. Musaende kuine motakedi endauri kutiparadza aigofudza mombe kudhara. Muri zviri kuitika vaparadza. Ndo zvatiri kukumbira, musaende nemutakedi, musaende nekomisi, musaende makatsveta svutu vaparadza. Itaizvine individual Mr. Paradza anozvipana namalenu muine manga muchena unofudza mombe. Muone zviri kuitika. Isi toda kuti muone the practical part kuZimbabwe.
Aiwa, maita basa.
Tati kushungurudzwa dedi Paradza kuZimbabwe inside. Ndakabvumisa kuti tinobvunzwa passport nayo nesecurity guard mahobo.
Sure, muri right. Asi hazvisi kuitika kuti ndo zviri kuitika muZimbabwe inyanya dzimwe dzinenge dziri paborder. Takazvinzwa izvozvo nekuti zvakapane vanhu vari mubhazi vaya voclear zvinhu zvavo paya paya vobhadhara juti voona vakamirirwa pabhubhi nevamwe vanhu vemapurisa kana kuti vecustoms vezimbura voti hamuna kudeclare zvinhu tuna mari zvakati vosvika pamasvingo vodzarwo vosvika muHarare pambudzi apa vonzarwo. Takazvitaura izvo kuti vanhu vecustoms kana munhu adeclare zvinhu zvake zvakanaka please regai munhu afambe zvakanaka. Ichokwadi zvamuri kutaura. Ndosaka takanga taenda iko. Ndosaka komiti yangu inini yakanga yakaenda kuBridge. Komiti yangu yakatenderera nezvimura board. Takatendera takaenda kuChirundu, tikaenda kuForbes border post, tikanoona kufanika kuForbes kuti ndikutaure kuForbes vanhu 1200 maZimbabweans anoenda kuMozambique zuva nezuva. Handisi kachinozvopa, asi paanodzoka manheru vanoya vasina chinhu. Zvinhu zvavo zvinenge zvapinda nemutsango. Tikati zvino saka muchinja muri kuita kana muchida izvo inyaya yenyu yekuti hamusi kubata vanhu zvakanaka. Ipapo ndinotenda nevawasu nekuti shuwa takaenda isusu tikaenda kubhema bhazi tikanoona nzvimbo dzinopinda nevanhu vasina kudeclare zvinhu zvavo nekuti vanenge vachiti vari kushungurudzwa. Ichokwadi ndosatiri kudzeya izvozvo nyaya iyoyo nebhodhi rezimura.
Maita basa honorable, ramba henyu muri parunare. Chris, timbopa vamwe mukana.
Yeah, let's go to Ncube uloku secingweni.
Ncecingweni ye lo mbuzo lapho ngicela ukubuza ubaba uParadza lapho.
Ye ungambuza uParadza ye uke wahlala kobulawa isikhathi sibili sisebenzelayo kodwa angazi ukuthi ungambuza ngesiNdebele yini kumbe uzambuza ngesilungu.
Baba Paradza uyo zvisiNdebele.
Hayi nyeso kancane but he asked me in English.
Okay, fine, I'll do that. Baba Paradza, let's go back to the sanctions. I got a question for you. You are telling us that America is harming Zimbabwe and the British, they are hating us. So tell us, how have the British and the Americans crippled this cost deal? How have the Americans crippled our dairy farming, our cattle ranching, our sugar plantations? Where do the British and the Americans come in there? Because these things were running, and somewhere along the line, they stopped running. So how did the British stop us from producing steel? Because they were not the buyers. I don't want to hear us saying they stopped buying from us. And they were not even having engineers from Britain when we were running this cost steel. Shabani mine, Mashaba mine, all those, copper mine.
Okay, fine, I hear you. Let me give you.
Enlighten us. How did the British and the Americans stop us from making those things run?
Okay, Mr. Nure, let me be clear to you. You are well familiar with business. You run a business, you get loans, you get funding from banks. So all that has been frozen. We no longer get offshore financing. So because we don't get offshore financing, these companies have crippled. These companies are now not producing anything because they cannot get offshore financing. They cannot
What happens when you borrow money? Our credit rating is so poor that we cannot use it. Mr. Mube, let him explain. To do with sanctions. Every country is rated, like we know that South Africa now, they are panicking because their credit rating is going down because what is going on in their own political circles. So, are we credit worthy? And if not, why?
No, I'm saying because the IMF and the World Bank, they've given instructions, or rather the American government and the British government through IMF, through the World Bank, they've given instructions all over the world that you don't do business with Zimbabwe. And this is why our companies have now sort of, they've collapsed. It's because they cannot get foreign funding. The South African companies in South Africa are able to borrow from outside. They are able to borrow from inside. But we are not able to do that because of the
sanctions.
That's exactly what I'm saying. Don't deny something which is there, Mr. Mwe. This is real.
Okay, thank you so much. I think this is a topic that, which we can exhaust some other time. So let's go back to Ms. Mazwi Ndlovu. Mazwi, can you tell us more about your experiences in South Africa? I know you have been hearing the back and forth between Mr. Baradza and Mr. Ncube. I don't know whether you are in between or you have your own views regarding these issues.
Regarding these issues, like what Mr. Ncube is saying, Uguti, there is nothing to come back home for. Mr. Baradza can say, everyone come back home, let's reprint this, let's do that. But at the end of the day, Mawi, the British and American are still putting those sanctions. If those 10 million people come back to Zimbabwe, what is it that is going to happen? Because I'm going to tell you now, I've got a nephew that had his leg broken 2 weeks ago. He was in Cholocho for a week, and they were saying, umuntu ama x-rays, akekho use Harar. So we had to organize to get him to Bulawayo. He's now at Bulawayo, but the doctors there are saying they need a plate to go into his leg. And as it is now, that plate is not available in Zimbabwe. We've been trying here in South Africa, but they are telling us itholakala ema-theater kuphela. So now, as another means, we need to bring him here to South Africa, even though we know he's going to be abused in those state hospitals. But we don't have a choice. So can you imagine, you belong to this country, you're staying there, but for a simple plate, for a bone just to be repaired, now you have to go and face abuse. We have I don't know, now citizens from Zimbabwe, now they have to go to another country to get abused because a simple plate is not even found in Zimbabwe.
Oh, thank you so much for your contribution.
My sister, I feel for you. But the thing is, we are not doing ourselves any favor by running away from a problem. That's what I'm saying. The countries like South Korea, countries like China, countries like India, They developed their economies because of their own nationals.
Thank you so much, Mr. Baradza. Unfortunately, we have run out of time. Thank you so much. That was, of course, Mr. Kindness Baradza, of the chairman of the Portfolio Committee on Foreign Affairs. We also had Dennis Juru of the International Cross-Border Traders Association, and of course Sten Ncube in Botswana and Mazwi Ndlovu in South Africa. Thank you so much, and all the listeners. The name is Gandhi. Good night.
Neni Jonga Kandemirindo, tutosangana zvakare muzvirongwa zvinotevera zveStudio 7.